Hapana zvakanyanya zvandofungidzira kuti Zimbabwe ingawana kubva kuhurumende yeChina kana kuti kuuya kwaforeign minister wavo. Sokuziva kwatinoita isisi ndezvekuti maitiro ari kuita business maChina muAfrica ndeyekuti vanofamba vachiona kuti ndepapi pavangawana zvavangatora, kunyanya-nyanya zvine chekuita nemaminerals kana kuti zviwanikwa. Asi zvadaro ivo vanozonga vachitenga, havanei nekuti imimi hurumende yenyu yakamira sei, munotambura zvakadii. Vanoita atinoti pachirungu mapurely business transactions. Unaona chavanoda, vanokupai mari votora vachienda. Vana vedu nevazukuru vedu vachazongomuka vonzi nemachina nyika iyi ndeyedu, takasainina nakare nemadzibaba enyu.
Saka zvoitwa sei mukati mehukama ihwohwo hwechina neAfrica, kunyanya-nyanya isusu vari muZimbabwe nyika yedu?
Maonero andinoita ndeyekuti hurumende dzedu dzinofanira kuchangamuka, dzinofanira kuvhura maziso. Nyanya-nyanya kana takatarisa hurumende yeZimbabwe, yekuti tine hurumende yemubatanidzwa ine vamwewo vekusangamusangano yeMDC. Toziva isusu kuti hurumende iyoyi isati yafomwa, ZANU-PF yaingoendera mberi ichiita zvayada. Asi tine nyaya yekuti dai vachivhura maziso, iyo vana vabiti nevamwewo vari muhurumende vonyatsoongorora kuti zvibvumirano izvozvi zvatiri kusainirana nehurumende yeChina ramangwana razvo rakamira sei, tinozokwanisa here kunge tichiwana zvatinowanawo isisu semhuri yeZimbabwe, kana kuti tiri kungobiridzirwa tichingonzi zvakati tichakubatsirai, tisingazoona kuti tabatsirikana papi. Isu hatisi kuramba kuti panofanira kunge pane kudyidzana, asi tiri kuti isisu kudyidzana ikoko ngakuve kuri pakajeka, ngakuve kwekuti tese tinowana chatinowana mukuwirirana ikoko, kwete kuti isisu tongosvetwa ropa, tongosvetwa simba. Iwo vechiChina ikonomi yavo ichikura, toziva kuti yatokura, ndo yatove the biggest economy in the world. Asi sisu chatiri kuwana kunoku hatisi kumbochiona. Dai vava vari vanhu vekuti vanouyawo voti right, tinotorawo maminerals akati, asi takubatsiraiwo kana kudaiya bhilditi mugwagwa yenyu yatinoona kuti yafakara, vochiita izvozvo, but hatisi kuona zvichiitika izvozvo.